Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chishanu chikunguru 1-2016. Poeta mirijonga pad border re bite bridge vanu achiti havasi kufara nedanu re urumende rekurambidza kupinda munyika zvimwe zvinhu zviri kutengwa kubva ku South Africa. Mapurisa orambidza varairidzi kuratidzira pamahofisi egurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti mapurisa ari kutsvaka vaAC Lumumba. Masangano evashandi vehurumende ari pasi peApex Council anosunga kuti vashandi varamwe mabasa pamusoro penyaya dzemihoro. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kurangarira muchakabvu Joshua Nkomo avo vakashaya musi wa 1 chikunguru 1999. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.